Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS, asi tichiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete, so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform.
Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe.
Ongororo yakaitwa neSadc Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo zvakaitwa muZimbabwe musi wa 23 August 2023.
Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSadc nekusimudzira chikwata kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakazoti vachamisa vaakusiya the name MDC Alliance vaakufoma a new political entity known as TCC. Hatina kuzoziva kuti vachabangwa, vakaramba vainawo vekati asi kwedu havana kuuya. Vakazoti resurface patakazoona vaakuzviti ndiwo secretary general weTCC.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba vanoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTCC, vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weTCC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzeInternational Monetary Fund kana kuti IMF changa chiri muZimbabwe kwemazuva manomwe nezuro chakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekushanya kwacho, chichiti zviri mugwaro iri maonero avo kwete International Monetary Fund. Chikwata ichi changa chiri muZimbabwe kubva musi wa 18 Gumiguru kusvika musi wa 25 Gumiguru chichikurukura pamusoro pezvemamiriro enyaya dzezveupfumi munyika. Chakaita hurukuro negurukota rezvemari vaMutuli Ncube, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, governor weReserve Bank vaJohn Mangulya, pamwe nemasangano akazvimirira nevemabhizimisi. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi muzvare Chenai Mutambasere kuti tunze zvizhinji.
Avo vanotarisana nechikwata cheIMF vaona ivo kuti Zimbabwe ienderere mberi kana kuti Zimbabwe ibudirire panyaya dzezveupfumi hwenyika, panodiwa mastrong reforms. Apa vari kutaura ivo kuti panodiwa kuti pagadziriswe uye pava neshanduko panyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Vataura kuti kana izvi zvisina kugadziriswa, ndizvo zvichaita kuti upfumi hweZimbabwe hurambe huchirasika uye kuti tisaramba senyika tichienderera mberi kuti tigokwanisa kana even kuwana rubatsiro rwemari kumapato akaita seIMF.
Mai Mutambasere, veIMF ava vanotii pamusoro pezvavakaona uye chii chinogona kuitwa neIMF pamusoro pezvakabuda murwendo urwu?
Vakataura zvizhinji vakananganidza nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Vakataura ivo nyaya yekuti dai mari muZimbabwe yarega kuitwa zvekumbunyikidzwa, zvekumanikidzirwa kunzi kune official exchange rate, asi isu tichiziva kuti exchange rate chaiyo chaiyo iri kushandiswa neruzhinji yakasiyana neofficial exchange rate. Vataura ivo kuti kunofanira kuramba kuchiita liberalization yemari munyika kuti market isununguke kutsvaga mari, uye zvakare inyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS asi tichiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform. Vataura kuti kuchinja kunoitwa mari, kutengeserana kuri kuita kunoitwa mari muZimbabwe zvakare kuri kufanira kuongororwe kushandudzwe kuti nyika iende mberi.
So kuona kwenyu amai Mutambasere, IMF yakaona dambudziko renyika here uye munofunga kuti ichabetsera here panyaya dzese dzinonetsa idzi?
Pari zvino veIMF vataura ivo kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira nyika apo pakupa advice pakuti vanenge vachiti payambiro kuti chii chatingaita munyika yeZimbabwe. Asi vati pare zvino ivo havasi kukwanisa kutibatsira nenyaya dzemari nekuti vari kuona kuti mari munyika haichengetedzwi zvakanaka. Vari kuona kuti upfumi munyika hausi kuchengetedzwa zvakanaka uye kuti hurumende iripo haina zvakare tarisiro yekuti ichange ichizvigadzirisa zvinhu izvi. So isu vana veZimbabwe tinenge tichiona kuti tinenge tichitoiswa panguva yakaoma nekuti pare zvino takacharisana nenyaya yedrought, takacharisana nenyaya yecyclone iri kunzi kuda kunana February kuchaya cyclone. Zvinenge zvichida kuti tiwane rubatsiro rwemari. So tinenge tichikurudzira kuti ivo vari kutarisana nezvematongero enyika ko vadii kumbogara pasi vatarisa kuti isu kuti Zimbabwe iende mberi ngatishandurei matongerwo enyika, ngatidzoserei nyika kudemokrasi, ngatiitei kuti upfumi hwenyika husaramba huchirasika neunyore, upfumi hwenyika husaramba huchirasika nemamwe matongero atiri kuita akaita seiwo senyaya yeexchange rate, official exchange rate nezvimwe zvakadaro.
Amai Mutambasere, ko nyaya yekukwanisa kweZimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo yataurwa here?
Vataura nyaya yestructured dialogue platform. Iyo nyaya yakatarisana nekuti Zimbabwe ingakwanisa sei kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Nyaya iyi yakatanga kutarisirwa zvakanyanya kutanga kwegore rino. Asi pavakagumisira padialogue iyi panga pari patarisiro yenyaya yesarudzo munyika. Kuti nyaya iyi ndiyo ichatiratidza isusu kuti Zimbabwe iri pazvokwadi here, iri pazviro kwazvo here panyaya pematongerwo enyika, pekuti vanogona here kubatsirika. Asi tine zvatakaona kuti matongero nyaya yesarudzo haina kubuda zvakanaka. Ivo vataura kuti havana kuzozadzikisa ipapo kuti ma next stage kuti chichi change chitarisirwa kuti chichaitika pamberi apo. Asi vangotaura ivo kuti pare zvino havana mari yavanokwanisa kunge vachibatsira Zimbabwe nayo kusvika Zimbabwe yakwanisa kubhadhara nekugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho kuIMF.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulia kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwadzigere, reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rakanyorera tsamba kuna sachigaro veSadak Troika uye vari mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema, richitenda chikwata cheSadak Election Observer Mission nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veZimbabwe Diaspora Vote Initiative Muzvare Roswitha Mangiroza avo vari kuAustralia kuti tunzwe zvizhinji.
Tsamba iyi takainangisa kuna sachigaro webazi reSadak reOgan on Politics, Defense and Security Cooperation zvichitevera ongororo yakaitwa neSadak Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresident Mnangagwa pamwe nedare reparamende kuti vakoshesewo kodzero dzedu, kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika president Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzo, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umboo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivepo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uyu uitewo kuti isu sevediaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa neveMozambique vanoitira mapolling station avo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaachilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muhofisi dzombodhindwa zvoenda muhofisiyo, uyezve nokuti president Hichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake anotungamira uku vachitungamirira zvechikamu cheSADC ichi. Zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyu kuti ushande wekuti vari kunze vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero ikare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore gumi nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna naSADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, tikazoitazve petition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu renzwiki. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwike. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative, muzvare Rosewita Mankiroza vari parunhare kuAustralia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachitaura pamusoro penyaya iri kunetsa pakati pemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezo chavangu, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti kunoda kuve neurongwa negwara rinotevereka mumapato ezvematongero enyika. Ukuwo mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti pane nhoroondo iripo pamapato avo kusanganisa vaChamisa, vaMonzora navaChavangu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navaDamba.
Ganditi panyaya dziri kuitika kuCCC isu seMDC tinongofanira kunge tisiri kukomenta, but nekuda kwekuti matifonera, nekuda kwekuti tine ruzivo, nekuda takafamba nevanhu vese vari kunetsana, matimabvunza imimi a little bit of background. Chechitatu, vaChavangu havasi munyowani mupolitics dzeZimbabwe. Vangangova munyowani kwachaenda mbuya kuZumba, kwa mtasa asi unurundi kurwisa zanu PF washabanga waswacha nekuti washabanga waka join na MDC as far back as 2000 I don't remember inini vakagozo ita provincial chairperson kuti aisangana nao ku national council tivakagozo ita provincial chairperson we MDC ku Matabeleland North washabanga pakazoitwa yainzi MDC renewal kauti yainzi Mandela tunoyo kama Mandela declaration aka break havana biti na mangoma wachinoforma yainzi MDC renewal MDC renewal ndo yakazozvara PDP washabanga ndo ngwari provincial chairperson washabanga wakaramba wachifamba ne MDC alliance pakazwa court ruling muna 2020 washabanga havana kutera wamonzura wakaramba vena wabiti nanachamisa mu alliance yakanga vachiti MDC alliance yao remember anga amairi pakazoti vachamisa vakusiya the name MDC alliance vakuforma a new political entity known as the TCC asina kuzozva kuti washabanga vakaramba vainawo vakati asikwedu havana kuuya vakaita resurface patakazoona vakuzviti ndio secretary general we TCC
pane nhoroondo apa saka iko zvino taakuona zviri kuitika izvi unenge upatsu hwaakuitika ihwohwu huri kunongedzera kuti iko mumatongerwo enyika yezimbabwe
chindine urombo kuti opposition iri kuramba ichita fragment iri kufragmenta nekuda kwemaegos iri kufragmenta nekuda kwekuti ndini ndinoziva humbimbi ndoga iri kufragmenta nekuda kwekuti vanhu havadi kutedzera mutemo nekuti vanoda kutora mashortcuts mashortcuts haadiwe mumarevolutions nekuti hakuna revolution ine shortcut ndofunga kubvira kushaya kwakaita vatsvangirai pakaita shortcut kuti vatsvangirai kwakafa musi wa 14 February musi wa 15 vachamisa vangu vakutozviita president asi hakuna media house muzimbabwe isina constitution kana kuti bumbiro remutemo remdc vamashavira izvo vakaenda kucourt vachinokomplaina kuti panofanira kuitwa extraordinary congress hatizivi munhu aihwina nguva yacho iyoyo asi dai vachamisa vakangoenda through the grill ndi kutaurira chokwadi kuti vachamisa vange vane momentum wainohwina extraordinary congress but havana kuda kutrusta chinchinonzi constitution havana kuda kutrusta chinchinonzi structure vakabva vabuda vakati haaisa hatitedzere nekuti hati zvaakuitwa nezanu but zanu PF haina kumbobvira yanyora bumbiro remutemo wemdc paakuiti complex patakaita our congress tichiita that resolution tichizoita that constitutional clause muna 2000 izvozvo ndo zvakonzesa kuti nhasi vachabanga muri kuna vadzoka zvakare vachitaura the same problem yeconstitutionalism vadzoka zvakare vachabanga vachitaura kuti vanhu vaiimposwa takazvitaura zvakare muna 2018 muna 2017 kuti macandidates ari kuimposwa but takapiwa munombo wekunzi tiri zanu PF
muri kuona zviri kuitika izvi zvamunofunga imi kuti zvaida kunzi zviitiwe kuti nyaya dzematongerwo enyika dzemuzimbabwe dzifambe zvakanaka chii
mukoma ivhanzi ndinokunzwirai hurombo nekuti muri kundifonera muri kuamerica munofanira kunge muri kundifonera muri mumba menyu muzimbabwe munofanira kuti mudzoke but kuti mudzoke mukazvita semi mafigures ezanu PF vis-a-vis nemafigures akaitwa neopposition mulast elections from 2008 kusvika nhasi mafigures iyoyo akawanda but kuburikidza nefragmentation yekuda kwehumbimbi ndoga neuzivi pachirungu inonzi solipsism chichete chete chakonzeresa kuti zanu PF iretain power saka muzimbabwe munoda kubvisa humbimbi ndoga mapolitical parties ese ari opposite to zanu PF oita come together toita convention nometa kuti abuda ipa paari mukuru ndiana hazvina basa for as long as tikuda kunekusanganisa mavhotsi edu kuti zanu PF ibve mupower
avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato remdc vadouglas munzora valloyd damba vari parunhare kuharare naevans sininga westudio 7 zvichakadaro mutungamiri webato retriplec vanelson chamisa vanoti havasi kubva pavakamira pekuti bato ravo harizivi vachavangu
well we should not waste time on unconstitutional acts on criminal acts we don't participate in crime you know it would be a different ball
hatifanirwi kutambisa nguva tichipinda musarudzo idzodzo nekuti hadzisi pamutemo kutopinda madziri imhosva nekuti zvigaro zviri kunzi zvipinde vanhu vatsva hazvina kuuya nenzira iri pamutemo
you can say you choose to criminally produce an impositor a fraudster a bogus rico which is not from TCC everyone knows who TCC is they know it zek
hatingatori munhu abva kwaabva achinyepera kuita mumwe webato redu totomuteerera asi vanhu vese vari kuziva kuti zviri kuitwa izvi kutyorwa kwemutemo munyika
because they want to deflect what they know is the legitimate cry by Zimbabweans that they need the result of the election to be respected we won the elections on the 23rd of August they know it we know it everyone knows it SADC AU
inyaya yekuti tivarairwe tisatarise pane nyaya hombe yekuti vamunangagwa havana kuhwinha musarudzo dzakaitwa. Saka isu hatina basa nezvese zviri kuitika izvozvo. Chatiri kuda isu isarudzo dzakachena dzisina kubirira mukati.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa mumashoko avo kuvatori venhau neZuro muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti chirwere checholera chasvika muguta rechitungwiza zvichitevera kurwara kwevanhu nechirwere chinofungidzirwa kuti icholera munzvimbo yeSt Mary's. Municipality yechitungwiza inoti kliniki yeFamily Health Services Clinic inozivikanwa nerekuti Baby Clinic ndiko kuri kuchengetwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane cholera. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mapepa ebvunzo dzeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC. Vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo dzeZIMSEC Ordinary neAdvanced Level dzegore rino. Mutungamiri webato remutwakazi Republic Party vamukondisi mwoyo vari kuramba kubva pachigaro sekuudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo mushure mokupomerwa mhosva yekutadza kutungamira bato iri uye nekutaurazve kutuka. Vana sachigaro vaviri vebato iri, vatembisani mukofu navachilumbo mudenda, vakaudzwa nevatungamiri vebato iri kuti varonge musangano wekusarudza mutungamiri mutsva, asi vamwoyo vanoti vaviri ava havazivikanwi mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura ndichindoti kuvateereri veStudio 7 kunyanyanya avo vari kuti vachamisa, muri kunyanya kuwanza Bhaibheri. Vana vaMwari hanzi kumhanya handiko kusvika. Vakuru vakaisatumei kuti chinobhururuka chinomara, dzaiva nhungo dzavambariro. Saka ndinoti kune wese unoti vachamisa muri kuwanza Bhaibheri, musataura muchidaro. Murume unonzi Chamisa haasi kufamba ari panyama chete, asi zvimwe zvacho mungagona kuona sokuti uri panyama nekuti pari kuitwa zvepolitics. Asi ndiri kuti ndikuudzei kuti chero Mozisi panguva yakanzi chiinda undosunungura vana vaIsraeri muIjipita wakanga asingafambi panyama. Zivai kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nguva yedu yokusunungurwa yakwana. Asi ndinoti musapera tariro, rambai makabatira pachinamato, rambai muchindonamata, musati vachamisa pindai mumugwagwa. Haisiri iyo nzira yekuti vagone kukunda. Tingava nekuti vari kufamba panyama, asi takatarisa nerimwe divi havasi kufamba panyama chete, asi vari kufambiswa nemweya mutsvene. Chakavagara nechakavatuma kuti chiti tinoda kusunungura Zimbabwe ndicho chiri kuvaitisa kuti vadero. Ndatenda.
Hello, Pastor 7, maswera sei? Ndiri kutaurawo ndiri kwaMutare. Ndine mubvunzo panyaya yeTriple C pana Shabangu, kuti iye zvaari kuti wakadzinga maMPA Citizen Coalition for Change muParliament. Ko zvaari kuti iye ndiye ari in control? Ko ari kushandisirei ko logo ine mufananidzo ine pikicha yaChamisa? Ari kushandisirei ko logo ine pikicha yaChamisa kana ichizviti iye ndiye muridzi weCCC? Ko ari kumbozvifambisa sei? Kuti ini ndinoona sekuti ari kushandiswa nevawengi vasingadi chakanaka, ende chaari kuda ngechekudo kuti ZANPF iite 2/3 majority muParliament. Zvadaro, kana dai kukanyaenda kumaby elections, ndinoona pasina chinobuda. Vanhu vaari kuti iye ndiye uchaasainira kuti vakwikwidze maby elections, ndinoona pasina chinobuda. Kozi haasi riwe bato reCCC, haasi kuzikana. Ndatenda.
Vana veZimbabwe, ngatichibatana. Zvino yasvika nguva yekuti tibatane tibvise bato reZANUPF, kusanganisira neveZANUPF vasina zvavari kuwana. ZANUPF iri kupedza mari yenyika ichibhadhara vanhu kuti vapesanise CCC. Munyika musisina kana zviri kuitiwa, vangotarisana nekuparadza bato reCCC ndokwakuperera mari yose. paya paya waka badara monzora kuti apuze sisi MDC MDC Alliance kezino waku badara wana uyu sengezo singa tozika ngui kuti aparadze bato reCCC mari ye Zimbabwe yose ichingoenda kuvanhu vasina kana basa vana sengezo avapo saka vanhu vana veZimbabwe ngatichibatana tirwise bato reZANU PF kana iri hondo ngatite hondo zvipere zvizanu PF ibve inde ya ndoza ndirikuda kuti titaure nditaurire vana veZimbabwe kuti yasvika nguva nokuti hapana zvichichazonaka muZimbabwe kana ZANU PF ichiripo haichatarisi kuvakanyika
yarudzi chawangu chawangu ari kumbozvifambisa sei kumupati ine masimba acho ari kuawana kupi kuti anodariko vanhu vakasarudzwa nevanhu maideas edu isusu mukaona vanoenda kumabyelection kunovhota ivawo vatoriwo nepfungwa dzisina kukwana hatinosarudzi mamwe maelection tobva maelection topinda maelection awa miriri watakasarudza ndivawo kana vachikwanisa kuti ariko vanongonovhota iwana chawangu ndovane masimba isusu hatichaita izvozvo takatoritaya mazviri takatoona kuti hazvina chibatsiro chazvinotipa ende kuti safisa kutora nguva kuti ballon paper rinoya kuma11 9 o'clock dzeusiku chimira maelection tapedza totambudzwa saka isusu izvi takatoneta nazvo izvo tisu machange champion chaiwo chaiwo hatinoziva zvine musoro uyo anonzi chawangu asiye zvaari kuita anazoona maperero azvinoita mberi kwazvo kushandiswa nebato reZANU PF kwari kuitwa kuchaguma ende zvine magumo
pafeyaka triple c haisi kuratidza effort kune vanhu vakarikoliwa navachabangu haina effort yekutorera matanho vachabangu vacho saka kuti unyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei munhu atori muzero chaiko zero chaiko hatisitomboziva chichitomboitika
Ndiya munanga gwa yakafanana neachidhumo ichaguma seachidhumo vamunanga gwa vakoneo nevamunanga gwa vari nemoyo wevanhu chaiwo chaiwo wokuda nyika yavo mungadero muZimbabwe mune runyararo musingapambiwi vanhu vasingavurawi vasingarohwi asi nokuda kwokuti ane mwoyo munangagwa wokuuraya sura yake achafa sachidhumo namasendeke ndo pane sura yake dei ari munhu akati tsvikiti ane mwoyo wenyika ngaderi Zimbabwe ichinakidza vanhu vakabva kuelection kudai asi iri kuoma iye akazviti ndawini vakomana vakomanaka
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu makumi vaviri nevaviri kana kuti 22 vanonzi vapfurwa vakafa vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reLewiston mudunhu reMaine kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Mapurisa anoti kune dzimwe nzvimbo muguta iri kwanzi kwavo pfuti dzichirira. Muzinda weWhite House wazivisa kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vanga vachitandara mumabiko ekutambira mukuru wehurumende yeAustralia vaAnthony Albanese vari kuziviswa zviri kuitika nguva nenguva. Tichitaura kudai mapurisa ari mubishi rekutsvaga murume uyu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata cheInternational Monetary Fund change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSADC nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba panoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTripus vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weTripus vasengedzo Chabangu. Ndiri mu Washington DC ndini Tano Kawande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.